Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kumiguru 14, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu ezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekumashonaland east vanotambira nemufaro kuvhurwa zviri pamutemo kwesekitari inogadzira zvokudya zvinobva mumichero nezvirimwa.
Vanhu vese chandaona semutauriri weMovement for Democratic Change ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumarizevha vari kutaura kuti yes, machallenges tinawo, yes, ZANU-PF inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngapi, nekuti kupinda kwake ndo kupinda kwedu, ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva kutaura pamusoro pemisangano yavari kuita mudunhu remasvingo. ZANU-PF neMDC Alliance dzotsatsurana pamusoro pemhirizhonga yatanga kusimudza musoro pamberi pesarudzo dza2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira varimi kuti vasashandise zvisizvo mbeu nefotereza zvavanopiwa pasi pechirongwa chekubatsira varimi cheNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme, vachiti hurumende yavo haizombozeza kutora matano kune vanenge vaita zvehuori. VaMnangagwa vataura mashoko aya vachivhura zviri pamutemo fekitari yekugadzira zvekudya zvinobva mumichero nemiriwo yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub pamwe nebhanga richakweretesa vechidiki mari reEmpower Bank Limited Youth Business Starter Pack kwamutoko. Fekitari yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub, iyo inonzi ichange ichigaya matomati pamwe nekusvina mango, inonzi yakaumbwa nebasi revechidiki richitsigirwa nemari yakabva kubhanga reAfrican Development Bank AFDB, sangano reInternational Labour Organization richiona nezvechirongwa ichi. Mutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub yakatanga kushanda muna 2019 ichitenga michero nemiriwo zvaizoisa mumapakiti nekuchengetedza zvichizotengeswa mberi. Mumiriri weUzumba muparamende vasimba neutamudarikwa vanoti vanotambira nemufaro chirongwa ichi sezvo varimi vemudunhu ravo vava nepedyo pekutengesera zvirimwa zvavo uye chichawanisawo mabasa vechidiki nemadzimai vakawanda vemunharaunda. Tarisawo panyaya yemabasa, panga tarisirwo here kuti panga rerutsa ndima panyaya yekuti vagari vachiwanawo mabasa?
Hapasi sina, shishiri
shokora munga pao kuvarimi.
Chirongo chaitwa iti cha kumbola kuti kuvarimi chijitwaga matomato yetu pa kuhukuru pa hekta mavarayati zaya alupura 140-150 tons pa hekta umbo yuwa kutai waka tamtambara kedi 7 Republic ya jipinda vision 2010.
Tanzwao mtungamiri wenyika wachiyambira avarimi wanonzo waru kutengesa mbeu nefoteriza shwa wanengo wapiwa. Jijuwa munga taura.
Kana wapu wa chukwele tina urume hindi. Chekutana cha wala kujwane nyokuti wabasirwa. Wapu wa chukwele tipasina cha tina shibatisho. Wapu wa chukwele tina kuti urume hindi ino nimbalewe. Wawona kutlaite hacho. Wawona mbeu tacho. Wawakulo tengesa. Nyika ila kwa ino enda nekuti iwe nipo wapu wa shikwele kikuturi mire nyika walawe Zimbabwe waki wa shukuta kwenye Zimbabwe che kirimu wakana yisho nakafana na nama asajati saka unubu wakata rego kwe warambu wapu nziai wa ati ude
awanga varu miri wa uzumba mparamende wa simbane utamudari kwa wa shitaura ni Studio 7 vari parunare kuuzumba. MDC Alliance inoti misangano yayo yakafamba zvakanaka nezuro kubigita East, Bigita West nekuzaka mudunhu remasvingo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti chikuru chavari kuudza vatsigiri vavo ndechekuti varambe vakatarisana nebasa rinofanirwa kuitwa zvisina mhirizhonga mukati. Vasiziva vati bato ravo richaramba richitaura nevanhu richivazivisa zvirongwa zvaro vachiti bato ravo harisi kuzopinzwa munyaya dzekurwisana. Ngatinzwe hurukuro yavaita natanonoka wande weStudio 7.
Muvese chandaona nse mtauriri we Movement for Democratic Change. Ndaka mira mtauriri we Duba Advocate Mahere ndeche kuti vanhu vese mumasvingo mumareserva vari kutaura kuti yes ma challenges tinao, yes ZANU-PF inotyizira vanhu asi isu semapurisa, isu semateacher, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu ndomashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira?
ZANU PF maitira ndeyekuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isu seMovement for Democratic Change tinoramba takamira panyaya runyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato reMDC kuti tiite zveviolence asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese hakuna munhu anofanira kuita violence but tinofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemaprogramu edu nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu veMovement for Democratic Change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, maconductor, mastudents, mateacher, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani asi vanhu veZimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe titaure tiwirirane kuti mukomana ngaapinde because iro rinodonzo ratiri kufamba naro sevanhu vemuZimbabwe.
Bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu seMovement for Democratic Change basa redu nderekufambisa shoko asi munyika muno vanhu vese vaita sungawirirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno because vanhu vari kurarama netsaoni. Vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mushonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU-PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU-PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU-PF iri kurova vanhu salari, haina basa. Vanhu havachawani mapensheni, hasina basa munyika muno. Asi isu seMovement for Democratic Change tiri kubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vachitaura vari parunare kumasvingo natanonoka wande weStudio 7. Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau marimwe zuro kuti bato ravo harinei nekurwisana kunoitika pamisangano yeMDC Alliance vachiti kurwisana uku kuri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vanhu vakasiyana mubato reMDC Alliance. kanzuri Harare iri kutsvaga nyanzvi munyaya dzezvicherwa kuti dzibatsire pakuvhara makomba ari kusiyiwa nemakambani ari kuchera ivhu rekugadzira migwagwa mumusha weWarren Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho rekanzuru iri rinotevera zvichemo zvevagari vemumusha weWarren Park zvekuti kanzuru pachayo ichishanda nemamwe makambani vari kuchera ivhu vachisiya makomba akadzika izvo zvave kuisa upenyu hwevagari munjodzi. Mumwe mugari anogara pedyo nepari kucherwa ivhu iri kana kuti gravel asina kuda kudomwa nezita rake anotiwo vakuvana neguruva rinobva panocherwa ivhu iri.
Anoya nacheno kuruwa nisonyora samba ndinganga ndiripa nozvonda yenda ma TV nema radio tanzwa kutambudzika nechingogadzirisa because anenge achipindirwa ne dust muye mukati muye muye.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weWarren Park National Assembly vaShakespeare Hamauswa veMDC Alliance avo vati kanzuru pamwe nemakambani ainoshanda nawo iri kungochera ivhu pasina urongwa hwekugadzirisa nzvimbo idzi.
Vari kusiya makomba ichokwadi, mamwe acho anogona kutotyisa kuti vanhu vanogona kufiramo, anogona kuzoita mvura inotanga kuzonge yakuberekera zvinhu zvakaita sana mosquito nezvimwe zvakadaro, uye pavanochera vanosekesa ivhu rinozotakurwa kana mhepo yauya poita dutu rinoisa guruva mudzimba dzevanhu vari kuWarren Park.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kugadzirisa dambudziko iri.
Tiri kutsvaga vatinotipa chirungu mining consultant auye atibatsire kuti makomba ari kuakacherwa tingamadzosera sei kuti nzvimbo idzokere zvayakanga yakaita. Yatinotipa chirungu land reclamation. So nekuti kwese kuchacherwa mangwana kukuenda kumberi kunge kuchizoti munhu wese anenge achipinda ipapo achiita land reclamation kuti nzvimbo idzokere payakanga iri, uyezve tisakonzerese pollution iyo inova iri kuchemedza vagari vemuWarren Park.
Asi vaHamauswa vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa nekanzuru ndizvo zvaingadai yakaita pasati patanga kucherwa ivhu iri muWarren Park.
Vari kuita zvinhu zvavakanga vachifanira kunge vakaita pakutanga. Pekutanga vekanzuru vaifanira kuita inonzi environmental impact assessment. Environmental impact assessment ndo inoitwa vanhu vachipachitariswa neivavo nenyanzvi dzavanoreva idzodzo zvichiongorora kuti zvino pamakuda kuchera imi muchange muchikanganisa environment, muchange muchikanganisa nharaunda, muchakonzera kuti pange paine makomba, muchagadzirisa sei makomba iwayo, muchamavhara sei, muchaita seiko padust richange richisumuka richinokanganisa utano hwevanhu.
Kanzura wenzvimbo iyi vatichaona metu vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba uye vakatomboedza kurigadzirisa, asi izvi zvakatora nguva yakareba nekuda kwedambudziko rekudzingwa kana kumiswa mabasa kuri kuitwa vakuru vakuru mukanzuru yeHarare.
The other issue yanga iripo ndeyekuti ndakanga proposa back then kuti kotadiri isusu kuti madhamu ese tikandoadhambira mupi imomo, and I was advised kuti haibvume izvozvo. Saka proper landfill inofanirwa kuitwa panhu ipapo yakataurwa kuti inofanirwa kunge iri prescribed nechi neema.
VaHamauswa vaudza Studio 7 kuti vagari vemuWarren Park vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mumusha wavo, uye vari mushishi rekunyora gwaro rezvichemo zvekuendesa kuparamende kuti komiti inoona nezvezviwanikwa nenharaunda iongorore zviri kuitika muWarren Park. Mutauriri weema Amai Amukela Sidange vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuWarren Park yave nenguva yakareba uye vakatotaura nekanzuru yeHarare pamusoro payo, uyewo kanzuru iyi yave neurongwa hwekuti ichaigadzirisa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevasere kana kuti 4648, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nezana nevasere kana kuti 132,108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamirioni matatu ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu kana kuti 3,191,276. Vanhu vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni maviri ane mazana mana nemakumi mana ezviuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2,440,636. Uwandu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNorway anoti murume ane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vashanu achishandisa uta nemuseve uye imwe mhosva yekukuwadza vanhu vaviri nezuro muguta reKongsberg. Madzimai mana nemurume mumwe chete ndo vakafa muchiitiko ichi. Kurwiswa kwevanhu ava nemiseve kwakaitika muguta iri iro rine vanhu vanogara muguta iri zviuru makumi maviri nezvitanhatu uye riri makiromita makumi manomwe kubva muguta guru reOslo. Uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro kekutanga muAmerica hwakadzikira svondo rapera kubva zvatanga dambudziko rechirwere cheCovid-19 gore nemwedzi mitanhatu yapfuura. Izvi zvaburiswa nebazi rezvevashandi nhasi richiti vanhu vasina mabasa vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvitatu vakanyorera kupiwa rubatsiro. Uwandu hwakadzika nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana pachienzaniswa neuwandu hwakaongororwa zvakare svondo rapera. Bato reMDC Alliance rinoti vatsigiri veZANU PF vachitsigirwa nemapurisa nemauto vari kuenderera mberi vachishungurudza nhengo dzebato ravo kudunhu reMasvingo uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kusangana nevanhu masabhuku nevamwe. Asi ZANU PF inoti MDC yanyangira yaona nekuti iri kuda kusvibisa zita renyika pachauya nemuvhuro nhumwa United Nations Dr. Doan kuzoongorora matambudziko akatarisana nenyika panyaya yezvirango. Mukuziya nyaya yemhirizhonga iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomuda Ishe Chinyoka vanova nhengo yeZANU PF uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nameya weHarare akambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Tiri kuona chisioneko midziwebwe, tiri kuona kugeda-geda kwemeno, kubvunda-bvunda kuri kuita vanhu veZANU PF nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonzi iwo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vainde kumasvingo, tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo, vakaputsa mota, vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavaChamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana-siyana. Chinangwa chavo ndechekutema-tema mota imhanye ikudubuke itsve, vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu hwaPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara sure. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana nemota dzakasiyana-siyana. Tiri kutishamisa mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita.
Vachinyoka, pindurai tinzwa.
Gore riya vakamboti kune United Nations General Assembly paya panoenda mapurezidendi kuNew York kunotaura, mota idzodzi idzodzi dziri kutaudza kuti dzakatemwa zviro riya dzakaipai dzatemwa kumaroni dzakai kuno munhu wanga achida kudzita Chamisa kubva mumota. Takonesewa zvimavhidhiyo vachida kusengana vachida kubudisana mumota kudini kudini kai vanga vachida kuuraya Chamisa. Same time iyoyo yeUN General Assembly gore rino vhiki yapera iyi kwakai kune muzvare unoshandisa United Nations uri kuvuya muno kuona kuti masanction ari kuuraya nyika zvakadini. Vari kutsvaka chinhu chekuti ava mai vanosvika muno muzimbabwe vamuvudze kuti chii chaitika, vamuvudze kuti kuno kuzimbabwe kunoku kwakaipa chamichangoda kurawa vhiki ino chai chaiyo. Nokuti vanhu vanobva kuzhe kwenyika havazivi, vanobva vazvigamuchira vofunga kuti mai wee kuzimbabwe kwakaipa.
Vamafume, pindurai tinzwa.
Chinondishamisa ndechekuti vachinyoka vari kuramba mazano abvumwa navachinamasa. Kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakadzi vaya havasi vezano, ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezano PF yacho. Vachinamasa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu ndivo vega vachinyoka
varikurambaaaura mafume. Toda kutaura zvinhu zvakasiyana. Wataura kuti kune vanhu vanga vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Handiti
muri kuvaramba here vanhu? Nayo vazulu, ndokumbirawo kuti nditedze kutaura.
Vemasanction vanhu vemaplakadzi emasanction veviolence
ndati vazanu mazanu here vanhu vanga vakamira ivavo?
Vachinyoka siyai vapindure.
Nokuti kana motanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese, vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo, vakabata matanda, vachidzingirira, vachidraivha mota, vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tiri vezano, tanga tichidzingirira uyu, tanga tichitema takadai. Vanhu vanozikamwa chero pamaindaneti mapicture avo aripo, vapfana vezikosi.
Tetai chirongwa chedu vachinyoka.
Statement dzaanotaura dzachona, unotaura kuti pani nezvona vanhu vezano PF muchaona kuti munorafa nevatungamiriri wenyu. Chinyoka mutungamiriri wei? Chinyoka uri muvillage mutungamiriri wei? Asi nokuti unenge achiimba achibero, zvinoita sokuti uri kutaura zvinhu zvine musoro. Vhidhiyo haine kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tisaputa moto. Vhidhiyo yakadero haimbonetsi, but vana vanotwista mastatement ndo zvavanogona. Ndo chishasha chavo chokutwista mastatement kuti zvinhu zvokutiko pane zvinoitika. Iko zvino zhira inobva Harare kusvika Bhaibheri chikuno yaakunaka yava nemore than 250 kilometers dzetara yairevhwa naJona Moyo nederi rangoenda kuti masvingo nekapeti dzaishangani mangwana tiri kuivhura.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yezano PF vatinongoda Ishe Chinyoka. Manzwa zvakare kubva kuna meya weHarare vakambomiswa basa vane nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yokurudzirwa kuti iumbe homwe yekubatsira vanenge vabatwa nechirwere chegomarara chero ripi zvaro. Vamwe vakarwara negomarara repazamu vachiti izvi zvinogona kudzikisa uwandu hwevanhu vanofa nekuda kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ndakangomuka makuseni minatso unyatso wakangopinda mukati, ndobva ndangofunduka then ndakabva ndatoti has maybe brow or something. Ndobva ndaenda kwadoctor, doctor akati no, this could be something else. Ndobva ndaenda kuna oncologist, ndobva ndaitwa matests, ndobva vaona kuti mami ne lump ranga rafragmented kuita kuti mapiece mapiece. Kwakubva ndaitwa inonzi biopsy, ndobva vaona kuti ndanga ndine cancer zveshuwa yakabva yaprovha tengeri Stage 2B.
Ava ndimu zvarefu ngai munyeza vane makore makumana nemasere kuberekwa avo vakabatwa gomarara remazamu muna kurume wa2017. Muzvare munyeza vanoti gomarara remazamu chirwere chinotyisa zvikuru uye mishonga nekurapwa uko kunodhura zvakanyanya zvekuti zvakakosha kuti hurumende ibatsire vanobatwa nechirwere ichi sezvo vamwe vachirasikirwa neupenyu nekushaya mishonga pamwe nekurapwa.
Mishonga iri kudhura and haitangike mishonga yekimo haitangike. Radiotherapy chaiyo chaiyo kuti uitwe for 6 weeks every day unoneed almost about $2,000. Saka kana uri munhu wekuti hautorina mari uri kubvawo kusina kana senti hautokwanisa kuzviita.
Muzvare munyeza vanokurudzirawo kuti zvipatara zvinorapa gomarara munyika zviwande uye wozive ni mishina ni mishonga.
Ndeshe kutube urumende ya kwaniso guwa na mishonga ino kwaniso tuwana wabatsiriki matima na enika nekuti wanu wasabje kwa wani ngevari kana taruba kwa mtoko waruba kubulila mango waruba kutuoya kuno kwa Harare nekuti na hospital mashoma ende unonzo watu zimengi zenguwa mshini unongori muno maharari saka wanuwese wakuya manje unogara kukarira mshini mwechete we radiotherapy maharari mshini deya wanda kuma hospital wakati wandei so that munuwese anuwana access alikuari ikoko wangarusha ya maridze mabazi
izi jakatinirwa wona mairumbiza ikanu kamwe avo wakaruwa raone gumara rezamu iro rakabatwa rava pachikamu chetatu kana kuti stage 3 amai kanu kamwe vanoti kurapwa gomarara kunoda mari yakawandisa
saka mushonga wacho unonetsa kuwana 1 nekuda kwemari nokuti ndoda kupamenzaniso wekuti session ye chemotherapy iri 1 inogona kuita between 2000 to 3000 US dollars iri 1 asi pano pacho unogona kunzi wewe uri kuita ma sessions 18 uri kuita ma sessions 24 uri kuita ma sessions 8 depending nekuti une type ipi ye cancer uyezve cancer yako yafamba zvakadini
amai kanukamwe vanoti ishuviro yavo kuti kuumbwe homwe ye cancer fund nehurumende inobatsira vanenge vabatwa nechirwere ichi sezvinongoitwawo kuchirwere cheHIV and AIDS.
Zvinoda kukurudzira senyika kune vanotitungamirira kuti kana zvichikwanisika ngavave vanointroducer yatingati isusu cancer levy kuti ibatsire avo vanenge vabatwa nechirwere checancer sekuvapo kunongovapo AIDS levy. Ngati veone cancer levy.
Mutauriri we Cancer Association of Zimbabwe Valav Moma Kurirofa vanoti vari kuita dzidziso kune veruzhinji senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere ichi uye kuti chikwanise kuvhenekwa chisati chapararira. Vama Kurirofa vatiwo veruzhinji vanofanirwa kuziya kuti gomarara remazamu rinobata zvese vanhurume nevanhukadzi.
Vanhu vose vane mukana wekuita gomarara, kunyange varume kunyange vakadzi. Saka zvakakoshawo kuti varume navakadzi vese vaongororwe gomarara iri.
Mumagwaro atakatumirwa nemukuru weCancer Registry vaEric Chokunonga anoratidza kuti gomarara remazamu igomarara retatu rinonyanya kubata vanhu munyika, rekutanga riri gomarara rechibereko, repiri riri prostate cancer. Cancer Registry inotiwo vanhu vanosvika 600 vanobatwa negomarara remazamu pagore rega rega, uyewo kuti gore negore uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwirira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti mwedzi uno ndewekuyeuchidza munhu wese nezvegomarara remazamu. VaMangwiro vanotiwo gomarara iri rikabatwa richatanga chirwere chinorapika, vakakurudzira kuti vanhu vadzidzisane nezvegomarara remazamu.
Gomarara iri kazhinji rikabatwa richitanga rinogona kutorapika sekuti munhu anozviraramira upenyu.
VaMangwiro vatiwo donzvo guru rehurumende nderekugadzira mishonga yekurapa gomarara munyika senzira yekuderedza mitengo yemishonga. Mwedzi wagumi guru, mwedzi unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.